Paris Takava, Matuno, Six Takava, United States, Takava, Mat South, Takava, Mat North, Takava, Midlands, Takava, National and West, Takava, National and East. That's one of the people who die. Zukuita, Saru, the National and Federal. Saka, Zukufamba, Zukufamba, Zakanaka, Zukuru, my district, SA, Arkumirwa, thousands of people are coming, my structures, Eva, Kazara, Kutitash. Vanhu vari kuuya vari kufara, Congress dzacho dziri kufamba. Yes, of course, pane nyaya dzetransport fuel iri kunetsa munyika. Vamunangagwa vari kutonga zvemutindo webete, saka nyika haina kumira zvakanaka. But zvimwe zvese zviri kufamba zvakanaka. Tiri kufara nekuti vanhu vedu vanokwanisa kufamba neshoka vari kutora malist vari kukwira dzimota vese vari kuuya kuCongress inoitika after makore mashanu. Vanhu vari kufamba zviri kuitika. Vanhu vari kuvhota vari kunominatwa vachamisa vari pari zvino vari kunzi aiwa rambai muripo nemaprovinces awa aita basa tichaona ari kuinda mberi nemamwe makurukota avo pane kukwikwidzana kuchaitika ndoo zvinoda dhemokrasi madzimaiwo atanga kusimuka kwava nemadzimai kana anokwana kana matatu kana mana ari kuda kuita mavice president nevamwewo vari kuda kuita maposti zvigaro zvakasiyana-siyana.
Vamakume, kune vamwe vari kuti izvo kufamba kuri kuita sarudzo dzenyu idzi dzekutsvaga utungamiri hukuru kuri kusanganawo nemutauro. Sebato muri kugadzirisa sei kunyunyuta kunenge kuchibva kuvanhu?
Chinoitika ndechekuti paelection yakaita seiyi, pagungano rinenge rakaita seiyi, panowanikawo vanoti minyiminyi, panowanikawo vanogona kugunununa nechicho nechicho. Taita maelection 1950 mumawadi, maelection 210 mudistrict, titaita 6 provinces. Maelections akawanda zvikuru iwawo. Hapana arasikirwa neupenyu, hapana akuarisisa. Pangoita 2 or 3 zvinyanya zvakatambidza maoko kune vamwe. Izvozvo tiri kuzvigadzirisa. Tinodzinga vanhu vakadaro, angobata mumwe, angosunda mumwe. Munhu tinomutanda musangano yedu, asi tinofara nekuti hapana kuita kupondana, hapana kuita kukwadzana. Asi pane vanenge vane zvinyunyuto, pane nguva before Congress huru yadzo yaitwa yekuti vatinyorere mwadzi, vataure panenge pakaresveka, kana pachigadzirisa togadziriseka, kana pari pokugadzirisa ramangwana togadzirisa ramangwana. Pane vamwe vari kunyunyuta kuti Congress inoitika usiku. Hapana Congress inoti kana yatanga pasi rese inomira. Usiku nemasikati Congress inoitika. Mvura kunaya kana kurega kunaya, Congress kana yatotanga inopera kana yabuda nezvanga zviri paagenda. Hatimiri Congress pasi rese nekuti kwava neusiku. Hatimiri Congress pasi rese nekuti kwava kunaya. Nekuti wanzi tatotanga Congress, yatotanga, tikada kuirega tinoresha mutemo. Saka vanhu vanofanirwa kunzwisisa kukosha kwakaita Congress. Congress kana tati taitanga haunganyunyuti nekuti usiku hwauya.
Vadzimai vari kupinda zvakadii mumakwikwi eCongress yeNational vamafume?
Madzimai anenge azunza madhiresi, vakwinya mupendero, vari kumanya zvikuru. Tine madzimai aisa mazita avo paDeputy Secretary General, vamwe vaisa pachairperson. Pane vatatu kana vana vaisa pakuda kuita vice president. And ivo kumawings avo kuwomen's assembly vari kukwikwidzana zvine mutindo. Tiri kufara nekusumuka kuri kuita madzimai kumen wing. Kumayouthwo madzimai ariko, pane vakwikwidza kuita mavice chair, madeputy secretary general, matreasurer. Vari kukwikwidza vechidiki vadzimai, vari kumira nevarume vakatarisana zviboniboni. Saka ndo zvatinoda pademokrasi yedu, ndo chinangwa chinenge chichidiwa navachamisa, kuti uyo neuyo anofunga kuti anozvigona ngaange achimira tiindise nyika mberi.
Vamafume, munoona muchipeta maCongress ematunhu makuru aya nenguva yakadii?
Panopera vhiki inoiyi yatiri kupinda, tinobva tatopedza. Tasara National and Central ari kutoitwa izvozvi inopera. Tasara timangwana tiri kuinda kumamikaland, tichibva ikoko toenda kumasvingo. Tozopedzisa nehuru yadzo Bulawayo neHarare. Tinopedzisa neidzodzo nokuti idzo ndidzo ihuru yadzo. Dzinoda kuti tidziite zvakanaka, dzinoda kuti tiite zvakangwara. kuti muvengi anenge achida kuti munoziva varoi havadi kuona chakanaka vanonyonganisa and tinoziva ava tokukidzana navo vezano PF nyaya yekuita zvakaipa zvekubhadhara zvekunyepa ndozvavanogona saka tinonge tichida kuti kana tazoita izvozvi zvikatoita chikwengu chikwengu chacho chinenge chine mutsindo wezvoo
kana paine zvinyunyuto zviri kubva kumatunhu muchapa vanhu ava mukana here wekuti zvinyunyuto zvavo zvinzwikwe kongresi huru isati yaitika
ndosaka takapa period yakareba inova nemwedzi zvataitira kuti tinge tichidhila nekuita healing sometimes kana mukakwikwidza even pamba chaipo kamwana kadiki kakasiyiwa namukoma kanopangudza mhere chaizvo chaizvo kuti vadiwe mukoma vandisiya tichibva kumashops saka ipapo tinenge tichida kuti mhere iyi itonhore kuti vanhu vaone kuti aiwa tese tinosvika kumashops chero wasara hako but tese tichange tichitenga chingwa nyaya yatiinayo ndiye rusununguko rwezvizhinji wezimbabwe ndiye rusununguko wenyika kubva munhamo haizi nyaya yekuti ini ndaenda apa kana kuti ndagara pachigaro chipi hatifanirwi kunge tichirasa ipapo saka panguva iri in between tinenge tichirisiva vane zvemunyunyuto tichigadzirisa tine makomiti anogadzirisa constitution inogadzirisa vanhu vanonyora magwaro avo vanhu vemvisi zvekunyora ndo zvatogonazvo takange tichigara tinonyora vanonyora tozvigashira totonga vana mutongi gaavainzanise takatovagadzirisa vanobva vangoita izvozvo zvokuti mumwe nemumwe akwanise kufamba mafambiro aanga achiita munyika ane rugare tichienda mberi sesangano guru muno muzimbabwe rakakura kudarika masangano ese ari muno muzimbabwe
kusvika pari zvino vamafume mati matambira here zvinyunyuto kubva kumatunhu
hapana atanyora chinyunyuto takamirira vachine zvavo nguva yekuti vanyore kuda vanenge vachitaura nevanovamiririra asi pari zvino hatisati tatambira zvinyunyuto zvikuru kunze kwezvimwe zvinongobuda pamasaisai pane vamwe vanoti kwa tazoitirei usiku kongresi iserious business pasi rese kuANC kuamerica kongresi kana yatanga haidzivisi nerima kana kunaya inoramba ichienda mberi haunganyori kuti chinyunyuto changu ndechekuti kwakazoitika usiku usiku tinozviziva kuti huchauya ndosaka tichiita kongresi yedu pamahoo pekuti kana usiku hwauya tinobatidza malight kana mvura yanaya tinopinda pasi pemba kuitira kuti kongresi yedu ipere hatimiri kongresi nekuti kwavira kwava nemasikati vanhu ngavazvibatisise izvozvo kongresi inoramba ichienda mberi macomplains anenge achishanda macomplains ekuti munhu ndarigwa kana kuti ndaitwa zvakati kana ndaprevendwa kuuya zvisiri pamutemo zvinoenderana neconstitution yedu yemdc izvozvo tinobva tazvigadzirisa
vamakume tiri kuona vachamisa mutungamiri webato renyu vachidomwa pasina anovapikisa munozviona sei kudomwa kwavari kuitwa uku
ndo zvataitaura kuti vanoda vakawanda asi kana uri mupati zvinoda kuda zvozoda nekudiwa vanoda zvavo varipo vakazvitaurira vega nemiromo yavo tikuda saka vachamisa vari kukwikwidzwa asi pane vacho vainyengwa kana vacho vanofanirwa kuda kana iwe wati unovada ndo vanokuudza kuti aiwa iwewe tinokuda uri fe iwewe mafume tinokuda uri muromo wemusangano vachibaya tokuda uri murongi wemusangano handingazochemi kuti naiwe ko mandibirei ipapa aiwa haiziviwo shandiko yedu hatingati havasi kukwikwidza asi vadiwi ndo vari kutaura kuti pane mwese munyika mune vanhu vanoda kutungamira mdc maprovhinsi awa ari 6 abva ataura kuti aiwa isi tinoda vachamisa vamwe vanoda hativarambidzi ngavade vari ikoko asi kana wada zivawo kuti uchange uchada kudiwa ukada kuita musengabere pakaita vamunangagwa kana ukada kuita chibharo zvinonetsa nokuti ukaita musengabere munhu waunenge wakasenga anenge achingoridza mhere haazozvari vana hino nyika inoya kunetseka nokuti vamunangagwa vakaita musengabere nyika yose havana kudiwa nevanhu vavakati ndoda yaingori ndoda kutonga zimbabwe ndoda kutonga zimbabwe asi hapana anoda kuti vatonge saka zvinhu hazisi kufamba zvakanaka saka kana ukada une chinhano chekuti udiwewo iko zvino vari kudiwa vachamisa chete kuda kune vamwe vachadiwavo